chatakwanisa kuita isusu seTraffic Safety Council of Zimbabwe ndechekuisa mateams 20 ane 5 vanhu, but pa 5 pachona panenge pane mapurisa nevedu vanosenza kwedu. Saka tikushanda pamwe chete neZimbabwe Republic Police tichidzidzisa vanhu kuti pavachafamba vachinda kuholiday yeEaster vafambe zvine mwero, vafambe vachitevedza mitemo yemumugwagwa. Plusiwo futi pane vamwe vanhu vapinda kumachechi, moziva inguva yeEaster machechi mazhinji anoita masangano kana kuti magungano avo kwakawanda. Saka vechechi vanenge vachikurudzirwa kuti vasaita overload.
Vanhu vavaendesa ava mavaendesa kupi? Chavanenge vachiita chii?
Zvikwata zvataendesa munyika mose, maprovinces eamoti maprovinces ese tine 10 provinces. Tanyanya kuwanza maprovinces anoita anoenda kumaruwa, nekuti mukatarisa mabhazi edu nguva inoi anenge achibva mutown achienda kumaruwa. Saka kumaprovinces ekumaruwa ndokwatanyanya kuwanza mateams ava vanenge vakanangana nevachairi vemota.
Sei mamirira kuti pangoita holiday kuti mugoendesa zvikwata zvevanhu zvichiita basa iri?
During the year tinenge tine maprograms akasiyana siyana. Totuma zvikwata zveizvezvizvi futi kuzvikoro zvakasiyana siyana, zvose zvemumadhorobha nezvekumaruwa, vachidzidziswa programu dzedu dzakasiyana siyana zvichienderana nenguva yatinenge tichitambisa.
Pari zvino mamboti manzwa here kuti kwaita tsaona dzakawanda sei?
Tsaona kuitika zvinoita inini ndangotaura sekuti zuva ranhasi ndafamba ndichibva kuHarare ndikasvika kumasvingo panguva inei ndichikumasvingo izvezvi, asi ndaona tsaona, ndaona mota dzimwe dzadzichikondana dzitaamoti masaid swiping, ndaona mota dzikwana nhatu mumain road yemuHarare masvingo iyi, but handina kukwanisa kuona kuti ndinzwe kuti pane vafa here kana kuti pane vakavashaika here kana kuti pane vakuvara. Asi ndaona mota mapurisa achitoatenda dzimwe dzakaitika usiku. Chandinotenda ndechekuti vanhu vedu vave kuzama mukatarisa mukavabvunza muchavataura kuti no mapurisa hatina kumanyaya kumawanza. Kudhaya maiona mapurisa aipo akawanda muchitiikomeeno vanhu vari kufamba zvakanaka, mapurisa aipo achitovadzidzisa. Pane mapurisa namasoja, tizvo zvatotenda hurumende yedu kuti yakwanisa kuisa mapurisa ekudzidzisa vanhu.